chinhu chekutanga vanhu vari kumisinforma vari kutaurwa nhema nemanyepo nevanhu vanoda kuzviita vakangwara vanozvitiwo ndovanoziva kudarika vamwe vanhu. Patrick, handitaure ndichiti chibvumirano cheMDC Alliance chine mapolitical parties 7 sezvandambotaura pekutanga. Muchibvumirano ichi chinotaura kuti izvo pati yega yega paarticle 2 ichiramba yakazvimirira. Saka kusainwa kwakaita chibvumirano ichi musi wa5 August 2017 hazvireve kuti zvo mapolitical parties esari muMDC Alliance akabva adissolve in terms of their constitutions. Nekuti mukataura kuti MDC constitution inotaura kuti izvo kana pati yakudissolve panoendwa kucongress. Uye zvemapolitical parties esi akapinda muMDC Alliance dissolution article iyo irimo. Saka chibvumirano hachirevi kuti mapolitical parties aya akabva adissolve kana kuti akabva anyangadiswa kuchibva kwasara kwaane party 1. Aa, party yega yega yaramba yakazvimirira. Saka mukazvitarisa imi kuti MDCT yakapiwa maslots 114 muchibvumirano cheMDC Alliance Agreement chinozivikanwa icho pachirungu again se composite political cooperation agreement. Saka composite political cooperation agreement inotaura iri kuti mapolitical parties achapiwa maslots awo, MDCT ikapiwa 114, wavoshi minqubi wakapiwa 34, tendai DT nePDP wakapiwa awo maslots awakapiwa iko contest. Zvinoreva izvo kuti izvo each and every political party inoisa maMP ayo mukati mechibvumirano oendesa kuparliament asi takabatana. But zvisingareve izvo kuti izvo isusu tatopfudza mapolitical parties edu. Mukaenda imimi mubumbiro remutemo renyika rinotaura kuti kana mumwe nemumwe weMP anenge abuda mupolitical party yake, pati yake inero inokodzero yekumudzinga nekuti ndiyo ineka kamufowarda ikashandisa ticket raine zita rayo. Saka MDCT yakanokondesa 114 slots. Pa-114 slots ipapo yakahwina 46. Vamwe vacho ndokuzonopinda neproportional representation. Saka vatiri kudzinga hatinombodzinga vanhu vePDP. Hatina kudzinga vanhu vana Woshmenguba. Hatina kudzinga vanhu MCD. Tiri kudzinga vanhu vakanopinda neMDCT. Mukavabvunza vese vanhu vakadzingwa ivavava vakaendesa maCV yavo kuna Secretary General Douglas Monzora. Vakanga vakapa maapplication forms avachiti we apply to the MDCT, to the Secretary General of the MDC. Nekuti mukazvitarisa patakaenda kumavhotsi vachamisa ndovanga vari president, asi akanga ari vice president wavo ndiva Mudzuri, akanga ari national chairman wavo ndiva Komichi, akanga ari secretary general ndiva Monzora, akanga ari deputy secretary general ndima Mpariwa. Saka isusu hatiri kuti tikudzinga vanhu vasiri vedu, tikudzinga vanhu vakuru vatiri kuti vaiziva dumbiriro remutemo, vaiziva zvinotaura zvemdc alliance agreement, vari vanhu vakuru vanoziva kuti zvomapato haana kunge akadissolve. Saka isusu hatiri kudzinga vanhu vasiri vedu, tikudzinga vanhu vanofanira kunge vari responsible citizens.